Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Zvivabvu 3, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoparura muzinda wayo mutsva muHarare. Bhanga reStandard Chartered Bank rogumura vamwe vashandi muZimbabwe richiendesa mamwe mapazi aro kuChina nekuIndia. Tinotarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day riri kucherechedzwa nhasi chishanu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. America nezuro yakaparura muzinda wayo mutsva muHarare. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vachiti izvi zvinoratidza kuti nyika yavo yakazvipira kusimbaradza ukama hwayo nekudyidzana neZimbabwe munyaya dzezveupfumi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Ambassador Nichols vakati kuti ukama uhu unake pakati penyika mbiri idzi, Zimbabwe inofanira kuvandudza mafambisirwo anoitwa zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi. Vakati havo zvinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe yave kutora matanho ekugadzirisa mitemo yezveupfumi nezvematongerwo enyika. Vakati zvakakosha kuti vanhu vapiwe mukana wekutaura zvavanoda pamwe nekusarudza vatungamiri vavo murunyararo.
The right of Zimbabweans to express their views peacefully, to collectively bargain and to choose their leaders.
Kodzero yavanhu vemuZimbabwe yekutaura zvavanoda, kutaura mihoro yavanoda pamwe nekusarudza vatungamiri vavo murunyararo musarudzo dzakajeka ikodzero yakakosha yavasingafaniri kushaya. Zvakakoshawo kuti panguva ino pave nekutaurirana kwevanhu vese kuti pave neshanduko munyaya dzematongerwo enyika neupfumi inovimba nemunhu wese.
Vanikos vakati apo pasi rese riri kucherechedza zuva reWorld Press Freedom nhasi, zvakakosha kuti vatori venhau varemekedzwe sezvo vachiita basa guru mukuunza utongi hwejekerere. Vanikos vakati vatori venhau nevemasangano anoshanda akazvimirira vanofanira kuremekedzwa nekuda kwebasa guru ravanoita mukuunza shanduko neutongi hwejekerere pasi rese. Muzinda mutsva uyu wakavakwa nemadhora mamiriyoni mazana maviri nezviuru makuma pfumbamwe nezviviri uye ndiwo wave kushandiswa nemapazi ese matanhatu emuzinda weAmerica munyika. Mukuru webazi rehurumende yekuAmerica rinoona nezvekuvakwa nekuchengetedzwa kwemizinda yeAmerica pasi rese, Reberu of Overseas Buildings Operations Vatard Davis, vakati zvakaitwa nehurumende yeAmerica zvekuvaka muzinda wakakura kudai zvinoratidza kuzvipira kwakaita nyika yavo kushanda neZimbabwe. Vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekunze kweZimbabwe Kane Matema vakatenda zvakaitwa neAmerica vachiti zvinoratidza kuti ramangwana pakati penyika mbiri idzi rakajeka.
The construction of this building shows what good relations we have and what beautiful thoughts we have.
Kuvakwa kwebuilding ino kunoratidza ukama hwatinahwo uye zvatinofunga paukama hwedu. Ndokusaka ndiri kuti zvaitwe izvi zvakanaka uye zvinofanira kuramba zvakadaro.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaGeorge Maconi vaudza Studio 7 kuti kuvakwa kwemuzinda mutsva weAmerica munyika kunoratidza kuti America ine tariro yekuti zvinhu zvichanaka muZimbabwe.
Zvaitwa neAmerica izvi zvinotaridza kuti vane chido chekuti varambe vachishandidzana neZimbabwe kunyange zvavo vari vanhu. vari kupusha nyaya yekuti bombero remutemo rigadziriswe mairano nenyaya yekodzero uyezve kuti kodzero dzevanhu dzicherechedze. Ndoona vari vanhu vekuti vachine tarisiro yekuti zvinhu zvinogona kunge zvichiita zvakanaka muno muZimbabwe.
Kunyange hazvo America yakavaka muzinda uyu, vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Banga reStandard Chartered Bank rinoti riri kuzogumura vamwe vashandi sezvo rave kuendesa mamwe mapazi aro kuChina, India nekuMalaysia. Vanhu makumi maviri vakatomiswa basa. Banga iri rakatonyorera vashandi varo chiziviso richitaura nezvenyaya iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa.
Tatogara tichinetsana naro nokuti ratova nenguva bhabhoro rakapera richiendesa vanhu kumba, riri kuendesa inbatches, rechiti iro rakutora mabasa ano etinofunga kuti iwo ndo mabasa akatinakira munyika, AIT kunana Nairobi nedzimwe nzvimbo yavari kuti Abi. Saka zviri kureva izvo kuti bhengi raakusara ringori shell, mabasa mazhinji oenda kunze. Saka upfumi hwenyika ino unenge waakusumudzira dzimwe nyika, isusu munawo mutechitambudzika neekonomi yedu. Saka tiri kutsutsumwa zvakanyanya pamusoro pechinhu ichocho.
Imi sesangano riri kumirirawo vashandi, manga maudzwawo here nezvekuti vanhu havachapiwa mari dzekuenda pamudyandigere here kana kuti zviri kufamba sei?
Zviri kutosiririsa nekuti hurumende ndo zvimwe zvinhu zvaisingaongorori zvekuti upfumi hwenyika hukasiyiwa kune vemabhizimusi bedzi, pakaitwazve mapolisi zenyika anongotarisa mabhizimusi chete nemamwe mabhizimusi asiri emuno ekunze atinoti mamultinational enterprises, tinokanganisika chaizvo paupfumi hwenyika nokuti hurumende yakaisa yainoti minimum retrenchment package ye2 weeks chete pagore rimwe nerimwe raunenge washanda. Saka Standard Bank ine mari kwazvo uye haisi kudzinga vanhu mabasa nekuti business harisi kufamba zvakanaka, riri kudzinga vanhu mabasa nekuti riri kuda kuita maprofits akanyanya, asi iri kupa vashandi vavo 2 weeks chete pagore ravashanda. Dzimwe nhambwe vatomboitawo zvakanaka vapiwa mwedzi umwe chete wemaRTGS nemabhondiwo ayaya. Saka vashandi vari kupiwa kamudyandigere wavo hauna kumira zvakanaka, vari kupiwa mari shomanana kwazvo, nebhengi richaita mari zhinji nokudzingwa kumabasa iwayo, asi hurumendewo haina chairi kuita.
Kunze kwebhanga iri kune mamwewo makambani ari kuvhara here vamutasa, zviri kufamba sei?
Kunze kwebhengi iri risiri kudzinga vanhu mabasa nekuti riri kuomerwa, asi riri kutoita mari. Kune makambani ari kuvhara ari kuomerwa. Ndinoona kuti kumasectors mazhinji, masector ese zvavo, kune makambani mamwe ari kuremerwa. Kune vashandi vazhinji vaenda nguva refu vasina kutambira, vasingapiwi mari dzavo dzakakwana, makambani achiremerwa. Kwoitawo makambani mamwe akaita semamaini ana Metal on Gold vari kutambudzika, mamaini avo ese varikuda kumavhara. Asi zvimwe zvacho tinenge tichiona futi kuti chitsotsi chevanhu vanenge vachida kusabhadhara vashandi mari dzakakwana, uyezve vanenge vaine dzimwe nhambwe dzezvikwereti zvavanenge vachida kugadzirisa gadzirisa. Saka nyika pari zvino upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Makambani mazhinji nenyaya dzema2% akaiswa naMtulinyuwe, nenyaya futi dzeexchange rate yakaitwa nemonetary policy authorities, makambani mazhinjiwo ari kutsutsumwa achiti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Asi kuomerwa kwemakambani kuri nane pane kuomerwa kwevashandi neruzhinji rweZimbabwe, nokuti zvatiri kutaura kudai vazhinji vari kutoshaya chikafu, vanhu vari kurara nenzara asi baba vachienda kubasa, mai vachienda kubasa.
Mutungamiri we ZCTU vapita mtasa vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Makatirira ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Mu Newsday mune nyaya yevaimbove nhengo yeZANU-PF vaJavulani Petro Sivanda vachiyambira bato iri kuti kubvisa vanhu mumapurazi mavakange vava kugara kuchaita kuti ZANU-PF ishaye rutsigiro. Chronicle inoti chirongwa chekuwanisa vanhu mvura nenguva dzakatarwa chatanga muBulawayo, izvo zvichakonzera kumboshayikwa kwemvura kwemaawa anoita makumi mana nemasere nguva nenguva. MuDaily News vechidiki vanyora gwaro kuparamende vachikurudzira nhengo dzayo kuti dzidzikise makore emunhu anoda kukwikwidza kuita mutungamiri wenyika kuasvitsa pamakumi matatu nemashanu kuti vechidiki vawanewo mukana. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndinokutendai vese vakateerera vanoteerera Studio 7 nevashamarari, ndinokutendai nenhepfenyuro dzamunotipa idzi dzechokwadi. Ini kundonzi Ashton Sheren, ndobva kumusha kuHarare kudombo shava, ndiko kwandinobva, asi izvozvi ndiri kuPretoria, ndiko kwandiri. Ii, tiri kungochema kuno, vana veZimbabwe hakuna chiriko. Ndinokumbira kuti dai vana veZimbabwe vari kumusha ikoko vabatana vaita chinhu chimwe, vachibvisira mhuka inonzi Munangagwa iyo. Wozi kuno kwacho kwavari kuda kumhanyira hakuna chiriko, nguva yazotambura chete hakuna kana chiriko kuno.
Mangwanana akanaka paStudio 7, vateereri nevashamarari vese veStudio 7. Ndinodawo kutaura pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Zimbabwe yakatemerwa masanction sekutaura kunongoramba kuchiitwa neZANU-PF. Mutungamiri wenyika wapuresidendi Emmerson Mnangagwa wawo avaoni here kuti zvinhu zviri pachena, nekuti ivo vanotaura kuti vanokumbira kuti zvirango zvibviswe. Asi zvinhu zvavari kuudzwa kuti vari kuita izvi, zvavari kunzi vatanga vasiya kuti nyika ionekenda mberi, zvinhu zvinova zvinhu zvakanga zvisingaitike makore ese akambenge Zimbabwe isiri pazvirango. Saka ivo vari kuchiponetsa chii, nekuti vari kungoudzwa kuti siyai zvakati tibvise zvirango, vadi kungobvisawo kungosiya zvinhu zvacho zvavanzi vari wasiye izvi, zvirango zvacho zvobviswa. Dani kuti varamba vachingochema kuti nyika iri mumasankisheni, nyika iri mumasankisheni, ivo ndivo vakatemerwa masankisheni, vadi kuchisiyawo rit kana vachiona kuti havakwanisiwo kuti zvinhu zvacho zviregekitwa, vosiyawo pavamwewo vatungamiriri vari redi kuti vasiye dani kuti vauraye vana veZimbabwe nenzara. Saka vana veZimbabwe kana vachifa nenzara vari kuda kuzotonga ani, nekuti toziva kuti ivo havasi kufa nenzara, vari kufa nenzara vana veZimbabwe, asi ivo havana hanya. Vana veZimbabwe pavanoda kuratidzira kuti varatidzewo kuti pane zviri kuvarwadza mumwoyo mavo, ivo sekutaura kwavakatoita kuti mapurisa akagadzirira kare futi. Ndokumbirawo kuti dai vaMunangagwa nehurumende yavo vanzwisisawo zvido zvevanhu, nekuti kana vanhu vakati tikuda kuedza kutaura navo, ivo titatogadzirira futi. Vanhu votichiuyai tisanganezve tikuone sei havakwanise kuti tisanganike navo. Vanhu vopinda mustriti vachitaura zvichemo zvavo public, vobva vatobata futi voti tokuurayai. Saka hatichatoziva kuti kuZimbabwe vacho todiizve. Makadi paStudio 7 nevashamarari vese vanoshandapo nevateereri, ndirikungodawo hangu kungoonesa vanhu kune vanotenda kana vanhu vanoziva Bhaibheri, mukaverenga munobvumirana neni kuti Mwari vane simba rekurayira zuva kuti rivhenekere nyika kana kuti risavheneke. Vane simba zvekare rekutaura nemhepo zvayo kana nezvose zviri pamusoro peino nyika. Mwari vane simba navo. wane simba rekurayira makore kuti agare akachengeta mvura agodarika nepamusoro pedu achizononayira samwe avanayo saka avangazoshaya simba rekutaura ne cyclone kuti isauye kunoparadza asi chandikuona kuparadzwa kuita nyika dzekuno kusadhika imhosva dzevatungamiriri vane utsinye hwekuno kusadhika vanofurirana zvinhu zvakaipa vanofurirana zvinhu zvakashata vachideura ropa vachishaya kana nekumbunyikidza kukodzero dzevanhu mwari vatogumbuka ndosaka nyika dzino dzokuramba dzichirohwa necyclone
inini handizvioni zvichiita ini unotaura president Emmerson Mnangagwa kuti vanhu ngavabve pona papo vasharuka vavo vanokorera ma nepulani yavo nemainjiniya acho anokorera vangakorera ngei kubhuloka kuita mugani handi kumatontherwewe vanochera foro vodivhaita so voisa kongireti voisa kongireti foro inoenda pasi voisa kongireti vodzaka futi padzasi voisa futi mwini kongireti kuti ivhu riya riya risazotorwa ngemvura richidzaka pasi vanodivhaita zvezvi ndo injiniya wacho zvovo so vakakura kufunga izvozvo mari yavanoti yemadonation yakamboenda pari ndiye vaifanga kushandisa zveizvozvo vopa mainjiniya voita basa rona iroro vodivhaita muse matundu ese voita kudivhaita kuti mvura kana ikazonaya zviyazve isakukura zasimbo
makadiko mhuri yestudio 7 ndoitwa nevhanyadongo tiriwo pasouth africa apa pajohannesburg kudipslot zvakaoma kurarama mumasango vana vezimbabwe asi ndinongoti mwari tinovatenda nekutichengeta kwavari kuita asi maomera kuita zvinhu kunyika kwedu maonero angu ndoona sekuti mudhara uyu anonzi Mnangagwa dai ambopa mupanhu wechidiki chamuisa ambochimhanya toone kuti zvinofamba sei nokuti 2009 vatsvangira vakachimhanya zvinhu zvikachinja saka tiri kuda kumboona kuti dava mumba mupanhu uyu ambochimhanya because zvinhu zvacho zvakaoma zvino tinorarama tiri mumasango vakadzi vari kuzimbabwe rutoona kutoti upenyu hwacho hautoiti kurarama usina mukadzi wako kuno zvinotozokonzeresa asi davasiya mubana ambochimhanya tadzoka kumba tinotone shure kugara kunyika kwedu nokuti kugara kunze kunotishungurudza amave
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei nechokuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muimbi wekuUganda ane mukurumbira uye ari nhengo yeparamende Robert Kyagulanyi, uyo anozikanwa nezita rekuti Bobi Wine, asunungurwa nemapurisa mushure mokubvisa mari yechibatiso. Bobi Wine akasungwa achiratidzira kutanga kwesvendo rino uye achamira mberi kwedare redzimhosva mwedzi uno usati wapera. Hurumende yavaTrump yayambira kuti ingangoshandisa mauto ayo muVenezuela kuti idzivirire mhirizhonga. Mutungamiriri weVenezuela vaNicolas Maduro vari kuramba kubva pachigaro kunyange hazvo kuratidzira kuenderera mberi munyika iyi. Zviri kunzi vaMaduro vane rutsigiro rwemauto avo. Svondo rino Studio 7 iri kutarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day iro riri kucherechedzwa nhasi chishanu. Kunyange hazvo mhemberero guru dzatanga kuAddis Ababa, Ethiopia nhasi, urongwa uhu hwakatanga nezuro. Nhasi ndiro zuva chairo rakatarwa neUnited Nations kuti vatori venhau vaungane vachiricherechedza. Vanodzidzisa vatapi venhau paUniversity of Indiana kuPennsylvania, muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vatungamiriri venyika dzomuAfrica vanofanira kuremekedza vatori venhau nekuti basa iri rinobatsira vanhu pamwe chete nehurumende.
Izwa rinokosha chaizvo ngekuti vatori venhau vane basa guru chaizvo rekuzivisa vanhu zviri kuitika munyika. Izuva iro ratinofunga kuti vanhu watacherechedzwa basa rewatori wenhau nekuva nerukudzo kune vanhu vanotora nhau kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika ibasa rewatori wenhau.
Chamuri kuda kuona pazuva iri chii chamunotarisira kuti zuva iri ringaita mutsauko?
Chinhu chikuru kuru ndechekuti dai hurumende dzemuAfrica nemuZimbabwe dzikava nerukudzo rwebasa runoitwa nevatori wenhau. Vatori wenhau havasi vashandi wehurumende, vanhu vanoshanda basa rekuzivisa vanhu vakazvimirira pavo wega. Dai ikava nyaya inonyatsonzwisisikwa nevatongi vemuAfrica kunyanya kweZimbabwe, hakuna ba dzati rukudzo, hakuna ba respect yekuti vanotora nhau vanhu vakazvimirira wega, vanoshanda basa rinoendesa mberi ruzivo rwezvinoitika munyika nemuhurumende pawanhu.
Basa revatori venhau munoona sera vanyore here tichienzanisa nemakore apfuura?
Handifunge kuti pane zvinhu zvakachinja zvakawanda, ngekuti kunombotimwa musi koita kunge zvinhu zvanaka, asi wozonzwa kuti zvashata zvekare. Saka chinonetsa pakune vanotora nhau ndechekuti havazive kuti rechimangwana richaunza zvakadii. Wakangonyora chete chinhu chisingafarirwe newehurumende, wanopinda mudambudziko guru chaizvo. Saka handingati nini pane zvinhu zvakawanda zvakachinja munyika yeAfrica. Kana vanhu vanoongorora inonzi Freedom of the Press kuAfrica vanoratidza chaizvo kuti zvinhu hazvina kuchinja zvakawanda.
Vanhu vangapatsanura sei nhau dzemanyepo kana kuti fake news kubva panhau dzechokwadi?
Zvinonetsa kune vanhu vazhinji. Chinhu chikuru kuti ukwanise kupatsanura nhau dzemanyepo nenhau dzechokwadi kutsvaga anoti masosi zvakawanda. Usangoverenga mapepa ehurumende ega, usateerere nepenyuro dzehurumende dzega. Chiedza paunogona kuono teererawo nepenyuro dzakaita sendirike seStudio 7 neyainzi Africa Press dzimwe dzakasiyana dzese, ndo panozoya chokwadi chocho. Saka musangoramba makangoteerera zvinobva ku nepenyuro dzehurumende, asi chiteererewo dzimwe nepenyuro dzakazvimirira dzega.
Muzvinafundo Stani Mukasa vari parunare neStudio 7. Iko zvino toenda kuna Marvelous Mhlanganya uye tione zvaasangana nazvo.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi. Tanga tiine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo chinogara icho kuAustralia, vanozikanwa nezita rekuti Taffy the Man. Regai tiende kwaari tinzwe kuti basa iri akaritanga sei. Koma Taffy, makadiko?
Tinofara. Tinofara.
Aiwa tiri wadi. Tiri kuchingamidza ipanapa, vazhinji vangada kuzoti munoita maskita yamuri kupiko?
Andiri kuAustralia.
Saka makazvifunga sei zvekuita maskiti?
Zvatongotanga as a joke really. Pandakatanga I wasn't really serious. Handingati yakanga iri plan yangu muupenyu hwangu kuti ndichazoita zvecomedy. Kana zvakatanga last year nguva yemaelections ya pataka tamirira maelections, was the time paitwa yavaiti chigumba challenge. Vanhu pavaingoti maresults ngabude, maresults ngabude paya. Saka vanhu vazhinji vaingoita chigumba challenge. Saka nino handangojoina vanhu vanongoisa kaita kanga video ndichingonakirwa, kwete kuti ndaiti ndoda kutoti zvishuwa ndakuda kuita zvecomedy kana zvongofarawo. Vandaisa chifikiti chacho paFacebook, vanhu vakabasa vachifarira zvisingaiti beyond what I even expected. And then I followed up that video with another one. Iro rechitu racho manje ndo rakazonyofarirwa ende rakaita viral and it went, I was everywhere. Saka ndipanda tozoona kuti hashashuwa pamwe zvekomedi zvacho zvinenge zviri mandiri.
Saka apa munoita rimwe basa rei?
Dream supply chain.
Saka munotogara mune studio yenyu here kana kuti munozvifambisa sei?
Ya, ndangoita spare bedroom yangu ndomboya ndakangoita 10 it into a small studio and stuff. So ndoma ndinoita zvese zverecording nezvozvo zvekudi zvekuverenga news and all. Ya,
regei timboteerera skiti yenyu yamakapedzisira kuita, timbotarisa tubva tanzwa kwamuri kuti makaifunga sei.
Bopo wargu kwata uyu anotemba ni ami. Nduze kuti ami yacho notunga mirwa nani. Iyo zituri saka usaita wari. Yochi pingu rachinichi kukatunga shamwari. Sawira kutunga ninoda ati chete ndino chaini. Handi wani shikashanda kwa nukawa kikuti tungu wa uta kutipane makororo. Akombere tamtara wedu popo chingo bude munyika uone zandichaita mamero. Ora itisha.
Aiwa, tiri kukaona kaskiti kamakaita ako, makabva makabatanidza nerwiyo rwa Winky D muGarden. Mune mazvifunga nguva izvi sei?
Ndinogara ndimudzo zvakadaro kuti handisi handina vamwe vanofunda kuti unosvika nguvai, unozvigadzira sei, ini handizivi, handitomborana, handingakuti ndine karesipi kafomula kakriteria kandoshandisa ndaita kunyedera, ndinongoita. Actually, ndinge tingoita semaitiro anoita vamwe vese. Ini mudzimu unotozotanga kuti kuti mwana akatenga, ini kutenga kwangu honesti nenzikatombokuoni, ndetingetiwo ndikuitawo sevamwe.
Inini ndini Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Zviri munhau. America inoparura muzinda wayo mutsva muHarare. Bhanga reStandard Chartered Bank rogumura vamwe vashandi muZimbabwe richiendesa mamwe mapazi aro kuChina nokuIndia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isi